chirwere che Stafford chiri kuramba chichipararira muHarare. Parizvino tapinda muyadeti muchirungu outbreak mode. Outbreak mode ndinokuti taakuita maresources edu ese kuti aende towards fighting this problem yeTafford. Saka tiri mushishi kuenda kuwedzera zvatakatiita mazuva ose, zvatakatiita mazuva ese kuti zvikuita. Nesaka tiwedzera kuti tiyambe tiende tinotaura nevanhu, vanhu vaone kuti dambudziko iri hombe sei.
Saka mhane vangani vabatwa nechirwere ichi?
Macases ato ti akakonfemewa kunzi ava vanhu vava vakatestwa kuvanhu vavaine Typhoid Malaria nezuro takapa 31. Asi macases evanhu vanga vari masuspects anga achipfuura iwo 400.
Tinoona kuti dambudziko iri riri kuramba richimuka, vanhu havasi kutambira here dzidziso dzamuri kupa?
Tinodavira kuti vanhu vari kutambira nekuti even maspreads acho achiriita achisipreda zvekumhanya ichisipredawo michana michana. Todavira kuti vanhu vari kutambira dzidziso yatiri kuvapa.
Dambudziko hombe rinonyanyochemwawo nevagari vemuHarare ndere mvura yekunwa yakachena, vari kuti haisi kuwanikwa. Zvii zviri kuitwawo nekanzuru kuti munge muchibatsira nedivi irori?
Kanzuru iri mushishi rekugadzirisa mvura kuti mvura iende kuvanhu yakawanda yakachena. Tiri kugadzira nyaya togatitaura nyaya yekumoto Jeffrey nemari dzatakawana dzemaloan dzekuchina dziya nemari dzezim fund tiri kuramba tichingogadzira moto Jeffrey kuti mvura inge ichiwanda jekerera.
Matunhu api amungati ari kuramba achiwedzera uwandu hwevanhu?
Glenora, Budiriro, Glenview, Hopley, nzvimbo dzana kuwadzana ndiko kuri kuita chirwere ndiko kwachiri kutushuka.
Patinonzwa kuti chirwere chabatwa pamereki, kanzuri ichatora matanho api ekugadziridza nyaya iyi? Panovharwa here kana panoramba pakavhurwa?
Tatiendapo pamereki kunodzidzisa vanhu varipo nezvehygiene, tivaparidzira kuti vaite izvi neizvi, tichitarisawo zvimbuzi zvavo, tichitarisawo mvura iripo pakamira sei kuti tirambe tichipararira.